This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, chikunguru 22, 2016. Makateerera Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 11605, ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vastrive Masiva voremekedzwa nekuchingamidza mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama pamusangano webudiriro wakaitwa kuWhite House. Vamwe vanhu munyika votambira nemufaro mashoko esangano revakarwa hunde yerusununguko ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kukundikana kutonga uye havachavatsigiri musarudzo.
Soro yavo haisipera mushe, vakanzwa kuti kuopozisheni kuri kubhadhara. Vangobhadharwa mari varikoko, vasiyane nesu.
Asi amai mandichimene vanoti vanhu vari kuti havachada vaMugabe havana kurwa hondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza, avo vaizivikanwa nerekuti Paka Chipoera, vanoti danho rakatorwa nevakarwa hondo yerusununguko rekuzvirumura kubva kumutungamiri wenyika uye mutungamiri webato reZANU-PF vaRobert Mugabe idanho rakanaka chose, kunyange hazvo izvi zvakanonoka kuitika. VaManyadza vanoti nyaya dzakasimudzwa nevamwe vavo pamusangano wakaitwa nezuro muHarare dzekuti vaMugabe vane umbimbi ndoga ndidzo nyaya dzakagara dzichisimudzwa nevamwe vakarwa hondo kubvira vachiri kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yataita navaManyadza pamusoro penyaya iye.
Kubva 1977 ndipo pakatanga dambudziko iri. VaMugabe vachipuwa nyembe mbiri zvisina umwe akabvenga akaitwa kwaari. Yekunzi church secretary and president chikapaya mbiro yokuti mukapa munhu nyembe dzakawandisa dzikadai mangwana hamuzoni cheminai here, endi hazvibvumirwe zvekonstitutioni yekugweru hazvimo. Ko imi magozowana simba rakafanana kudai sei? Ndopo kutanga po 1977 kwauya kuno kumusha maelections apera neyuforia iyaiyai hakuna kuzomboitwa zvechimwe chinhu chakanga chiratidza kuti musangano uyu une inner party democracy. Ndosaka maiona vanatekera vakazengeona kurwa nekuti vaibvunzisisa. Saka ini ndiri kutoti pavasvika nhasi apa isu tange takazoona kare tiri kuMozambique kuti aa munhu haanzarwo ndokutogadzira munhu kuita dictator uku.
Asi munofunga here kuti zvinotambirika?
Ndo dynamic yakuna gidza iyoyo vakandemiri kuti onzi mburidzo womusangano ndiane muchanzwirira. Vamwe vachiti tichitaka kufoma imi makauya kuzojoina ozvese zviyazviya zvokunzi muri charity organization zviyazviya kushora kuti mushaitwe simba musangano wamakasevenzera.
Ivo vaMugabe munofunga kuti vatambira sei chiitiko ichochi?
Iye zvino izvi vari mushoko. Muchanzwa pane achanenedza uyamhoza yekunzi ndiwa wakonzeresa vanhu ava kuti vazoona sakumaonero aya, nokuti havabhelivhe kuti munhu pachake ega anokwanisa kuzvifungira. Hamunge munhu akataura nezvokuti ndine nzara kwanza watumwa nemafrench kana kuti nemaamericans iwewe zvaukanga wataura kuti ndenzara. Saka makomrades aya paachapa ari kutaura izvi kune kuchinzi kuno umwe munhu avafurira maamericans vanzi vandikachonzi ndivo vakabhadhara mari dzekuti vanhu vaite muono iwoyo. Pane umwe achavhictimizwa mukati nepati imomo kunzi ndivafurira vanhu ava.
Vanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizikanwa saPakachipoera munguva yeChimurenga vari parunare kuwedza neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa rePDP rabudisa gwaro richiti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nevakarwa hondo ava rekuzvirumura kubva kuhurumende yeZANU-PF yarinoti yakazara neuori. Bato reMDCT rabudisawo gwaro richiti rinotenda nemwoyo wese danho rakatorwa nevakarwa hondo ava nekubuda pachena kuti vamugabe vapfuura nguva yavo yekuti varambe vachitungamira nyika nekudaro vanofanirwa kusiya chigaro. Vesangano reTajamuka vatiwo vari kuisa maoko kunhengo dzevakarwa hondo ava padanho rekusiyana navamugabe nevamwe vavo richitiwo kwete kune vanonanzva zvisina shumo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mandi Chimene vana vagurukota rezvedunhu reManicaland uye vari mumwe wakarwa hondo yerusununguko.
Saka vanga vasingamirire zvido zvevakarwa hondo vese.
Vanani, vakarwa hondo yanotipato. Maindividuals vari kutakamari.
Ko, zvavanga vachiti hurumende haisi kuzadzikisa zvido zvavo, muri kutiwo kudii nazvo?
Hurumende ipi ari kutaura nezvayo?
Hanzi yeZANU-PF yava mugabe.
Soro yavo haisi kupera mushe, vakanzwa kuti kuopozisheni kuri kubhadhara. Vangobhadharwa mari vari koko, vasiyane nesu. Inini arume World Veteran and ndakatokonzidzika more than ivo vese vari kutaura nezvazvo. Havana zvinovarwadza because in during the struggle ndokuti hapana chakavarwadza.
Amai Mandi Chimene igurukota rezvedunhu reManicaland uye vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vanga vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano wemazuva mashanu weInternational AIDS Conference wapera muDurban kuSouth Africa nhasi. Musangano uyu wanga uchiunza pamwe chete nyanzvi dzezvechirwere cheHIV AIDS dzehurumende nevanorarama neutachiwana vanodarika zviuru gumi nezvisere. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Martha Tolana avakawana mubayiro weElizabeth Taylor Humanitarian Award 2016 kumusangano uyu, akatanga nekuvabvunza kuti vakazvitambira sei.
Ruremekedzo urwu inonzi Elizabeth Taylor Human Rights Award. Elizabeth Taylor aive mumwe mudzimai wekuAmerica angari actress. Ane foundation yake ndo inoita award iyo yeHuman Rights. Saka ndeyekushanda mumahuman rights, yekushanda nevanhu vari munharaunda vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Ndakadzamirwa uye ndakashamiswa nekuti ndava ndisingazvitarisiri, nekuti ungano iri panapa ndeyepasi rose. Saka kuti ndinganzwewo ndinomirawo pastage ndichidaidzwa zita rangu, vanhu vese vachisimuka muauditorium muungano iyoyo, zvakandidzamira. Asi ndakanzwa zvekufara kuti zvimwe zvinhu vanhu vanenge vachiona havo, uyezve nekufara kuti harisiri ruremekedzo rwangu chete, asi kuti vamwe vandinoshanda navo vanondibatsira, nekuti hapana pandingaita basa iri pasina vamwe vanenge vachibatsira.
Pane zviga zvakabuda iri pamusangano uyu tichiona kuti uri kupera nhasi?
Kodzero dzevanhu dzanga zvichisimbisiswa kuti research haingaitiki pasina vanhu vemunharaunda vari involved, vachiziva kuti chii chiri kuitika each and every step. Research kana kurapiwa kwevanhu munharaunda hakungabudiriri kana vanhu vasingazivi zviri kuitika. Vanhu vanofanirwa kuve mazviri vemunharaunda vachiziva kuti chii chiri kuitika, uye vachibatsira kupa mazano kuti pane zvinenge zvisiri kufamba zvakanaka vachiteeredzwa zvichigadziriswa. Kunezve zvekutarisa kuti vana kuti hapana anofanirwa kusiyiwa mumashure pakurapiwa kana kuti pakudzivirira. Tichitarisa pavana vadiki, tichitarisa pavana vari kuti vatisamhukei vakupinda mukutanga kwekuita kuma-13 uko zvichisvika kuma-19, uyezve kune vakwedzura tinofanirwa kunge tichibatsira navo panyaya dzeHIV, nekuti vakwanise kunge vachipihwawo ruzivo uyezve kuti kana vaine utachiwana vakwanise kukwanisa kuti vasvike pakuti vanotestwa kuti vanokwanisa kutora mishonga yavo pasina kutarisirwa pasi kana kusemwa.
Amai Martha Tolana vanorarama neutachiwana weHIV uye vanga vachitaura parunare kuDurban kuSouth Africa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mumwe mudzimai wekuEpworth asingaone uye achirarama neutachiwana weHIV, muzvare Anna Lungisani, vatanga kuwana rubatsiro zvichitevera kuburitswa kwakaitwa nyaya yekutambura kwavo munepfenyuro. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Mushure mekubudiswa kwenyaya yamuzvare Lungisani munepfenyuro yeStudio 7 masvondo maviri apfuura. Mai Marvelous Muhlanganya uye vanoshandira nepfenyuro iyi nababa namai Domingo vekuAmerica vakamugashidza magumbeze maviri, mbatya, zvinhu zvakasiyana siyana zvekudya nezvekushandisa mumba, pamwe nemari yekufambisa kuti aende kunoongororwa nana chiremba kuchipatara. Muzvare Lungisani vanoti vari kunzwa manyuku-nyuku pamusoro pezvavakaitirwa.
Ndinonzwa kufara zvakanyanya pamusoro pezvavakandiitira. Shukuru kuna mai Marvelous, noti dai marava aropafadza.
Baba vamuzvare Lungisani vaIwell Lungisani vanoti vemunharaunda vanofanira kubatsirana munguva yematambudziko, kwete kubatana nekuseri kwemaoko. Munin'ina wamuzvare Lungisani, Rachel Lungisani, anoti upenyu hwamurerukira pamusoro pezvakapiwa mukoma wake zvekubatsirikana nazvo. Rachel, uyo ane makore 12, ndiye anobata mabasa ese pamba apa, zvisanganisira kubatsira mukoma wake kugeza.
Uye ndotenda nekuti zvinezvo pari zvino vava nehembe dzekupfeka. Zvingabatsira nekuti ndoda kuti vanguti vangoona. Uye vakaona ndoda ndibatsira kuti pamwe pandinoenda kuchikoro ndosiya ndisina kusuka. Ndisina kusuka, ndinoenda kuchikoro, wonje romu, ndinodzoka ndichiita rimwe basa.
Mai Messi Dzai, avo vane makore 22, muvakidzani wamuzvari Anna Lungisani, vanoti vemunharaunda vanofanira kukurumidza kubatsirana pamatambudziko nekuti ndivo hama dzepedyo. Baba tinotenda piri vekuBanget vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa wheelchair. Vanokurudzira vakaremara kuti vabatsire vamwe vavo vanotambura.
Vazhinji vedu kana tichirarama tiine hurema, kana tichirarama tiine dambudziko ratinaro iri, hatidi kuti tive tinoonera pamwe nevamwe.
Mai Florence Magava vekuGlenora vane mwana wavo akaremara. Vanoti pfungwa yekubatsirana inopinza makomborero mumhuri.
Zvinonetsa ngezvekuti vanhu havana hanya noumwe munhu unenge achitambura ari mucommunity mavo. Chinonetsa ngechekuti vane mari dzavo, vane pfuma dzacho, vanogona kunge vachibatsira. Tinoona mari dziri kuiswa kune vanhu vagara vane mari, asi pakanzi pane munhu unorwara apa, munhu unodai, haana munhu unomubatsira.
Masvondo apfuura, mumwe mutauriri webazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu asina kuda kudomwa zita rake, akati bazi iri rave kushanda rakarerekera kune vekumaruwa sezvo mari yekubatsira yave shoma.
Ini ndinoti social welfare iri kutotadza nekuti vari mumadhorobha macho vatori nenhamo iri kudarika vanhu vari kumaruwa.
Mashoko amai Magava anotsigirwa nevaimbove nhengo yeNatural Resources Board vave pamudyandigere vaVictor muunganirwa vekuGlenview.
Kune dzimwe nyika vanogona kuwana rubetsero rwekunge vanhu vakadai vachitove vanowana rubetsero kubva kuhurumende.
Vakaremara munyika vanoti venepfenyuro vakaramba vachiburitsa nyaya dzemararamiro avo nguva nenguva. Vanoona vamwe vachivabatsira vanozokwanisa kunzwisisawo matambudziko avanosangana nawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Musangano wemaRepublicans weConvention wanga uchitwa kuCleveland kuOhio wakapera nezuro. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemunambudzi vaDonald Trump vakatambira zviri pamutemo kudomwa kwavo. VaTrump vakakurudzira vanhu kuti vavavhotere sezvo varivo chete vanokwanisa kuunza budiriro muAmerica. VaTrump vari kukwikwidzana naamai Hillary Clinton vemaDemocrats. Mukusea nyaya iyi, chuoneso jani we Studio 7, abata va Promise Sunday, vanowe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Mashoko akataurwa naTrump nezuro akanga ari mashoko ekutsvaga ruvengo nekushorobodza kwakawanda. Maonera ndakaita mashoko aTrump nezuro, mashoko aya ekuti vakanga vari kutsvaga kutaura nemaAmericans vanenge vasina kufunda, vasingakwanise kunatsoongorora zviri kutaurwa, vanongoita gundamusaira. Uyezve vanhu maAmericans vaya vanozikanwa kunzi vanhu vane ruvengo rwevatema kana rwevabva kure, ndo vanhu vakawanda vandinoona kuti ndo vakanga vari kutaura.
Ko munoona waTrump wachidyidzana neZimbabwe here wakakunda musarudzo?
Kudyidzana kwaTrump neZimbabwe handione kuri kunoshanda kana kunobudirira. Chekutanga ndinotaura nenhau yekuti hapana munhu anoziva mafungiro aTrump panyaya dzakaita sekugadzwa kwemapolicies uye zvekuti utungamiri hwake uchange hwakanangana nepapi. Zvose zvinotaurwa naTrump zvinhu zvisina udzamu zvekuti kana achinge apedza kutaura haukwanisi kunzwisisa kuti achada kuenda nedivi ripi maererano neutungamiri hwake. Saka kuti nditi inini maonero angu ndekuti Trump unogona kudyidzana neZimbabwe zvinototi nesei nekuti nekuda kwekuti Trump wacho pache zvake tinongoona riringori guchu riri kufamba asi risina zvinhu zvine udzamu zvariri kubuditsa.
Zimbabwe ingadzidza chii pa Republican Convention?
Ndingati nini vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti utungamiri unouya nekuda kwekutsvaga ruvengo nekuda kwekuda kuzvinyirira vanhu uyezve hurumende inogona kuda kuuya kuzotonga ine ruoko rwakasimba. Hurumende inogona kunge ichitadza kudiwa nevanhu.
Vanga vari vaPromise Sunday vanoe chizvarwa cheZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica vari parunare nachioneso Jani weStudio 7. Shoro maine mukurumbira munyika vari muridzi wekambani Econet vaStrive Masiwa nemusi wechitatu vainge vari pamusangano wakakosha kumuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House muWashington DC. Musangano webudiriro uyu wainzi Summit on Global Development uye vainge wakanangana nenyaya dzemhando dzemoto, kuwanisa vanhu chikafu, utano, vechidiki nezvimwe zvakadaro. VaMasiwa ndo vakapiwa chiremera chekuchingamidza vaObama pamusangano uyu.
How do you introduce the president of the United States? They said to me at 3 minutes. I said in Africa I can't say my name in 3 minutes. It's a great honor and privilege to introduce President Obama.
VaObama vakatendawo vaMasiwa nebasa guru ravari kuita.
Well, thank you, Strive, for those kind words and your great work to promote opportunity in Africa and across the globe.
A blessing Zulu Studio 7 abata imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi Dr. Prosper Chitambara avanoti nyaya yekusagadzirisa mitemo yenyika iri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kukwezva vekunze kunyange hazvo paine vanhu vakaita savaMasiwa vanozivikanwa pasi rose.
Hatini zvakakoshera chekutanga pakuti makaona Strive munhu abudirira muzvina bhizinesi ane mbiri pasi rino rese, saka zvinoitawo zvinoita nyika yedu global picture zvinoita kuti Zimbabwe inge ichizivikanwa nekuti iri kuunza vanhu vane chiremera uye vanhu vari kuita mabhizinesi anenge achibatsira vanhu vakawanda. Sezvamunoziva Strive, mabhizinesi aStrive abatsira kuwandudza economy kwete muZimbabwe chete asi even in the world.
Asi izvi zvinoreva here kuti zvinokwanisa kunge zvokwezva vamwe vekunze kuti vauye zotanga mabhizimisiwo muZimbabwe kana yaakuzivikanwa zvakanyanya?
Translate hazvo into mabhizimisi asi zvinongobatsira kushambadza nyika. I think kuti investors enge achiti ndakuya kuZimbabwe anozonge achitarisawo nyaya dzeease of doing business kuti zvinyore zvakadii kuti anga achitanga business rake muZimbabwe. Pari zvino pane zvemhenya mupenyu zviripo zviri kuda kuti vemabhizimusi vange vasingauye kuZimbabwe.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vachitaura parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, Amai Joyce Mujuru, vari kutarisirwa kuita musangano kuRudhaka Stadium kumarondera mangwana. Asi vatsigiri vebato ravo vanoti vatsigiri veZANU PF munzvimbo iyi nemune dzimwe nzvimbo vari kupota vachivatyisidzira uye kuvarova. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata mumwe wechidiki webato reZimbabwe First, Vaset Free Mafukidze.
Tingangoti muprovinsi yedu yemashonal and east yese takwanisa kuisa maposters akwanisa kuiswa ekuti vanhu vakwanise kuona zvinoratidzira kuti kune musangano mukuru wakadai uri kuitwa. Tadaro zvedu tasanganawo nezvimhinga mupinyi zvinosanganisira kuti vanhu vebato reZANU PF vari kufamba vachibvisa maposters edu atinenge taisa ekuratidza mutambo wedu watakatarisana nawo. And tine zvekare vechidiki vasangana netsaona yekurohwa nevanhu veZANU PF nzvimbo yeCaledonia inova inopinda muprovinsi yeMashonaland East under Gorumonzi South. Saka tingangoti ndo machallenges ndo zvimingampinyi zvatasangana nazvo mukati negadziriro dzedu dzatiri kuita.
Saka mambozivisa here mapurisa nezvekushungurudzwa kuri kuitwa vamoko?
Mapurisa aziviswa parizvi kutaura kwandiri kuita kunoku tine chikwata chemutemo chebato redu reZimbabwe People First Party chitori kumapurisa vari kutaura nyaya iyoyi nemapurisa kuti paoneke kuti pangafambiswe sei.
Mumwe wechidiki webato reZimbabwe People First, Vaset Free Mafukidze, vari parunare mumarondera naBlessing Zulu Studio 7. Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Kutsvagwa kwendege Malaysia Airlines Flight MH370 iyo yakashayikwa makore maviri apfuura kwaive kusvika kwamvura yacheka makumbo. Vanoona nezvekutakurwa kwezvinhu kuMalaysia, Australia neChina vatenderana kuti vaive kumbomira kutsvaga ndege iyi sezvo vasina chavabuda nacho panzvimbo yavanga vachitarisira kuiwana pasvika pari nhasi. Ndege iyi yakatsakatika musi wa8 kurume 2014 uye inge ine vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe, vazhinji vari zvizvarwa zvekuChina. Mutungamiri wehurumende yeFrance waFrancois Holland vanoti vachatumira zvombo zvehondo kuIraq mwedzi unouya kuri kuedza kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. VaHoland vanoti vachawedzerawo vanochengetedza mukati menyika yavo nevanhu zviuru gumi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID iri kuita mushandira pamwe nehurumende yeEthiopia mukuzadzikisa chibvumirano chekurwisa chirwere cherurindi. Nyika mbiri idzi dziri kushandawo neKNCV, Tuberculosis Foundation Management Science for Health kana kuti MSH neWorld Health Organization. Ethiopia iri pakati penyika makumi matatu dzepasi rino dzine dambudziko rechirwere cheTB. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Munhau dzemitambo. Chikwata cheragbi chemaSables chatarisana nenguva yakaoma panguva iyi makundano enhabvu eZimbabwe National Army Charity Shield asvika kwamvura yacheka makumbo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Metambo iri kupfunga udza utsima ngwana mupolice rugby grounds. Apo upenyu hwemasebhozi wakamira netambo kunze kwekunge vakatorwa Uganda mumutambo wavo wechipiri Africa Cup Division 1A. Masebhozi akadamburwa pavo panenge papera sezvo vanenge vakoromoka kuenda kuAfrica Cup Division 1 uyezve nekutadza kekutanga makore makumi matatu nematanhatu apfuura kukwikwidza mumakundano ekuenda kuWorld Cup. Chikwata chemasebhozi chakazviomesera apo chakarohwa 61-15 nekinya pamusha mumutambo wavo wekutanga. Asi Zimbabwe ikakunda Uganda inoenda pachinhano chechitatu yasara nemutambo mumwe chete nechikwata chine mukombe uyu chenamibhia musi wa6 nyamavhuvhu. Zvakamira zvakadai, makundano eZimbabwe National Army Charities Shield ari kusvika kwamvura yacheka makumbo apo chikwata cheHighlanders necheHarare City zviri kurwira mari inoita iyo zviuri 10 nezviviri zvichapiwa vachakunda muBaba Field Stadium nesvondo. Murayiridzi weHarare City Mosichunga ari kuti haasi kutarisa kuti Highlanders ndiyo iri pamusoro petafura yekasulaga Premier Soccer League, achiti iye mitambo yekapu yakadai hainei nenhoroondo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaZex Makombe vanoti vakatarisawo mamiriro anga achiita mitambo yakadai zvikwata zvanga zvisingatarisirwe zvakaita seHarare City ndizvo zvanga zvichibuda nemikombe.
Sekuona kwangu mutambo uyu ikoyo Mosichunga anongoda mashure vanhu musingafungire.
Asi muongorori wenhabvu vaShepherd Muchapera vanoti Chunga anotaurisa pasina chinobuda munhandare zvekuti anofanira kuratidza unyanzvi hwake kuBaba Field Stadium.
Nekuti bambo vanotaurisa vanogara vachiwanza mashoko asi pasina chinobuda pamunyaya dzemutambo webhora.
Kunyange havo vasingafariri Highlanders asi vari veDynamos vaSteven Mushaninga vanoti maSunshine City Boys anenge atamba zvakasimba akadzoka kuHarare arohwa nezvibodzwa zvisingadarike zviviri.
Maonero angu inini it's 2-0 to Highlanders.
Kunyange hazvo mari inosvika zviuru 10 nezviviri iri kupiwa kune vanenge vakunda nezviuru zvisere iri kupiwa kune vanenge vakundwa iri shoma. MuZimbabwe zviri nani kutowana shoma iyoyi nekuti upfumi wenyika hauna kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yakasimudzwa nesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association yekuti havachatsigiri mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba 001-202-465-0318. Makatudza namba dzenyu, tinokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. VaStrive Masiwa vopembedzwa nekuchingamidza mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama pamusangano webudiriro wakaitwa kuWhite House muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika votambira nemufaro mashoko esangano revakarwa hondo yerusununguko ekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vave kukundikana kutonga uye havachavatsigiri musarudzo. Asi amai Mandi Chimene vanove gurukota runomirira dunhu reManicaland vanoti vanhu vari kuti havachada vaMugabe havana kurwa hondo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.